manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangorora pane mbeva nemajuru ndozvari kutotipetera kuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inesvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Ndavativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
Bato remDC rinotungamirwa navanelson Chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezvara zvemuZimbabwe zviri muno South Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko. Tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuonai manewspaper kana kumaredhio, asi nyaya chaichai kuti titi Zimbabwe imene reti munobatsira chini kana maleadhia seZimbabwe pane nyaya chapuya pamusiki papinda.
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation, icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko, chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kuGweru nhasi, uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika muna zvita, vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura, uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana, zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna kugokwe Blessing kwakaoma. Kune nyaya yekuti kana usiri hana wasabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira pachodiki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Kambu tinouya nakanjera wozvisukubhika kumashabhuku. Mashabhuku ndootoitaja vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uya hasi.
Vanenge vachikupai chii chaizvo?
Vanotipa chibagwe pamwe mumusati 42 families tinowangura kubuda 5 zvimapori. Saka ivo votora zvavo zvavanoda imozo ndisiya nai zvasara.
Hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu?
nimbomedeye na mshati mafinga munhu akaita chaiyeye kudara kwa vanongosha zvemagrupu vachinoreda mazita evanhu vokuti tira kuzokaimombe iyenezve hakuna.
Gore rapera vanhu havana kukohwa, zvakamira sei manje?
Zvinongoti pakuroraramisana kwokurarama pauti unouya navamwe here uri kurarama sei navamwe, ndobva unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokuti wouya uite basa iri ndigokupawo pakati chero ii galoni unogona kungotevenzera maeka maviri zvokuti wendiwo nedambudziko.
Zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro?
Chokwadi pane mawelfare yakanozobetsera ikaita chikafu cheno pachikoro chedu chedhororo chakapuwa tirita zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafu kutatu vanozvionera.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasiboni wechinai.
Tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima, muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti mugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu? Zvakamira sei?
Tiri kunetsa hama yangu tani yakanzi ya 4000 mutengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno zero shuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozvo hakutotipetsera nokuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inezita $300 zvinoda kuti murimi haakwanisi kuafodha kuwana mari iyoyo.
Ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi kudzepresidential nana commander agriculture hamusi kuzviwana?
Ichokwadi, zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo masinguru anenge akazvimirira hakuna kudara kwevanhu vakatanga kare. Zvinongobuda ipapo kudara kwekutoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo imbupisana.
Munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo?
Munobo tinorima nzungu, nyimo, mabe, mbunga, asi mabhaya manje ari kutenga achingodzingirirana nezvusha. Saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira kuti weshuga, mafuta ari kuita $45. Saka mari yacho kuti ibatsise inozoritambudziko vanodzingira nebhajeti iresi.
Vamura waSibanda, mugari wekugokwe, vanga vachitaura vari parunhare kugokwe kwakare. Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mupofu, uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori. Vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru, nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri.
Saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose, uye vaSivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuZANU PF. VaSivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika, uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi.
Tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafarire kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka. Izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzikamwa. Utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu, uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president Chamisa kuti aiwaka pane munhu wenyu wakanganisa zvakati, tafunga kuti anofa tinofanira fanirwa kutora dano rakaita serino iri. President vari kuti panguva dzese vachaurira naizvozvo.
Mukuru wesangano rechitungwiza Manyame Residents Association vaMavela Skumalo varumbiza dano ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori matunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti dano iri ringe richiitika. Asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuru edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati. Zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu palocal government level, evenwo kucentral government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuru edu. Saka
vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa neMDC, vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora dano iri nekuti inoziva kuti mumakanzuru mazhinji ainotonga mune uori unotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati memasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welsh Mencuve vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuchidzana dzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatori venhau pamwe nevashandi vemasangano ezvenhau vari kukurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko, vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sosve nemuromo. Mutori wenhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights, saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefundi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwaye zvakanaka, chimunhu chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists, upenyu hwavo hunofanira kutaridzwa kutsigirwa nefundi iyoyi kuti vave nemasararisa akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda Chitagu ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma, izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau, vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhagena mihoro yavo, zvinova zvinopedza corruption mumajournalists nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sokuti ndo basa ravo, asi vanenge vachitotambura, saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mu bill iri, so that's why tiri kuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption muchizotora mari dzinenge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatichiita mastories avo, inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anoshanda basa rakaita sezvizvi.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri harifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasettlement Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ndingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council, asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council. Zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekuzvitaurira. Zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira, nhau dzobuda dzisina kunaka. Saka vari kufungidzira kuti mutemo weZMC watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council, kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemitemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau, kupiwa kwegurukota rezvekufambiswa kwemashoko, masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yave nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa muGuinea mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam, uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi ava vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Duben Duna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa, zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDuben Duna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDuben Duna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezvirazvo muZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko zvikuru pakati kaxenophobia pakati vanhu vafira mugodhi, tinongokuonai zvikuru kumaTV nokungokuona manuspaper kana kumaredhio, asi nyacha chaiye kuti titi Zimbabwe mhenderes munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyacha pucha pamusi kupapinda. Saka tikaona kuti dambudziko nderemari kana kumirira zvora zvedu zvokuti Zimbabwe kumaasylum uku vanongobatidzwa vachibviswa ma-1000 zvonzi vanonoka nokuti havazviri kodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuenda iko kunokunomirira maleaders emhenderes tichachaonda mari. Saka tikaona kuti maZimbabwenzi atingatadzi kuita zvinoitwavo kana nemanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation, titi muZimbabwe nomwe nomwe uri munomu akwanise kuti pamwe dzumwe nomwe tikondribute ma12 rand tichishandisa maSMS sikuronga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes, akati yes anobva donata 12 rand maondera tikata muno tiri nearly 2.7 million saka pavo 908,000 takaona kuti vana mabasa vakanaka saka 300,000 vakakwanisa kuti vabvise ma 2 rand hour zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu.
Vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura?
Ndingati takaita receipts zvikuru kumaticha ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamining artisans nevamwe vanoshanda kuconstruction tichivafunza kuti munozviona sei vakabva vati nyaya tingakuudzai ndekuti makanonoka kuita chirongwa ichi. Tarisa mone vanhu vazhinji vakasvira munomu vakatamburira munomu vakachengeterwa munomu vaberekwa chira kumusha ende makanguri maita chirongwa ichi torofaraenda yedzimari yakanyakuwanda zvikuru uyesu tinotoshanda tikuna kudobvisa kana even ma20 rand acho nokuti takati isisu vamwe vakadonata nama12 rand ma-SMS asi vanohorawo zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma20 rand kushandisa maakaunti yatakatumira pasocial media. Mabusinessmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu vatanga vatibata kuti tikakwanisa kutora mariko dzavo nokuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi.
Munhu ari kutarisirwa kuunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge watanga wanyorisa here kuve nhengo?
Chirongwa ichi takachiparura chiri checharity, chiri chokubatsira. Hapana vatinorekodha, hapana vatinonyora. Kuzvikwa vamabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu takangoti vana vezimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand ashandisa foni yake. Pane ma-SMS avacharisisa pavhiki rino amusho pazuva ramangwana kana kusvera mangwana then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoita 12 rand muetamu yavo kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfera ma20 rand chini pamwedzi umwe noumwe. Haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachatika madambudziko akati nakati mari yavapo kumira kudini kubatsira zvaro zvezimbabwe.
Panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi?
Pane munhu atinoti chief accountant wedzimbabwe diaspora uyu tinomutora kubva kuvanhu habvi kumasangano awa nekuti takaona kuti tikaita tiri tega isu hazvinganyofadza saka tichatora akaundendi anobva muvanhu ndiani ngamubati wemari then vanhu vachanga kushanda nemari chavatora kubva kuna vanhu uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende iri munomu ichinyatsoonavo kuti ko iyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here. Hationi tiri tega nekuti takatanga taendavo kupi kuhurumende yedu kune chirongwa ichi.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vaAzaria Dube Nduna vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGems chiri kunanga kuSouth Africa kumakwikwi e2019 Africa Netball Championships. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chikwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kuCape Town, South Africa kumakundano e2019 Africa Netball Championships ayo ari kutanga musi wa18 kusvika musi wa23 Gumiguru. Aive captain wechikwata ichi ku World Cup Perpetua Siya Chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa naFelicitas Kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kuma Africa Championships aya.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka akavatarisiravo maresults achayevenuka.
Kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzovaremera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu.
Machances ekutora mukombe aripo but South Africa I think we still have a lot to learn but considering the fact that we took into Liverpool and it was also a learning curve on the way I think we tiny new skills and everything and I think we can be a better side as compared to what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva South Africa, Malawi neUganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku-2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi, Ropafadzo Mutsauki, anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tika change yega, pane zvino affectika, pane zvinodi zvinoimprova. Saka ndinotarisira kuti pachaita machanges ende pachaita kushaka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marisonsi kuti timu yagara yakabatana.
Majems akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurira ine musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Funanku, Pretoria, Centurion.
Taurai tinzi.
First and foremost, wanile Zimbabwe kashupika, katambutika. And ukata kubunza munarumuna South Africa and wanile kuti what is the next move for us Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we netarishwe kuti in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe, like, daunga ni zamari, kuti ndigo, tanga kuita chino ne chino chesu, kuti kire ne cho uvi nebriya. But wakata zono kuti aiwa, kuti ne tawauri, kuti kandida from zero. Kutangokutuwa kuchikoro. Ene chikoro chashe urugishu sa mbegi, utanga kushanda basari sere. Eshine at the moment, kune wari kumba watu kutukuba tirana na wakuti wara kwa nisekura rama. Bika kwaure ima izdiyesi sa kuti, isiri kuma kuchoria kutukutu zene kumba. Chatisuna kwa nisekui sa mbegi, matumati sine onye, ushida kutumira wari kumba kutivajiki. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat, makuteni maskati ni mali irusha. Kanga sisiko 2008, but ili ni wacho mdine pungu koyei ya ndashatari sara mkati ufini wanguti. Sanduku shanda ndiru kunzekwe nika. Nisawa no uchiza nchano nge zala zikuru. Kutubacha tumbuya vedi waka shanda kwa makore 20 sinzekwe nika. Wakazi kwa nisa kutisira watisira naka yukutu ya kutu.
Takawira gezi.
Taurai nzwemkoma.
Zvoko na upenyu rwomba urwadza veruzhinji. Zvino zviri kukwira zuva nezuva. So tinoona kuti urongwa hwacho hwemari ihwohwo kushanda kwahwo kunonetsa. Izvi zvinoenda kumabhanga mari hakuna. Vanhu vasori vakamira vachitsvaga mari but mari haisi kubatika. Saka mari yacho iri kunze muZimbabwe iyoyo haina chaari kutenga.
Saka imimi muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvato zvemusimba zve masuru chezvo chezvo. Zvekuti veruzhinji veruzhinji vari kutambudzika. Izvi tirimo mumining industry but mari yacho haisi kutoenderana nezvatiri kuita. Nekuti mukatarisa kuti tiri kuchera chicherwa zviri kunotengeswa nemari yekunze. Asi sokezva takuwana maRTGs. Saka kuti tichichengeta mhuri zvakutooma.
Muri kuita zvicherwa zvipi?
Dai zvaidzira vakadzira basket of currency pamwe zvaiita nani. Icirculator iri shoma zvaiti circulatorwo at least zvaikwanisa kucontrola maprices ezvinhufu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo. Asi sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau. Tobva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvambooneka munoronde yenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavachamisa. chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA ndepa.